Zulu and Rutangani 300 is coming week, so there another 600, another week 600, then another week 125. Now that's it, my brother, this way, sir. I'm one of the people who came to I'm one of the people who are good, I'm one of the people who are 7,000 arguments.
Saka
akendera kuti varikuenda kunoitwa mvura kutanga nekakafandwa nevamwana kutaaaitation pamba pavanange paine po saka ndo zvakadakarisika vanotransport vakuenda kuma kunzvimbo dzavo nainvesta kupinda pachingwizi pakuitwa seasonal plant.
Ko nyaya yemari yemuripo nekuti vamwe wacho vanga vambopuhwa kamari nehurumende zvinenge zvaakufamba sei futi apa iye zvavanga vavaka
takataura navo Zuro kuti mwana umwe wakapuhwa mari unozikamwa asina unozikamwa zvandoda kuti vaite vatitatumira vanhu vedu nemande kana tisati mari yacho imwe hakusati yabuda ndakavapromisa sokutaura kwandoita kuvhazimendi kuti at least majeti anoda hafu yakafanana naiye 5 million yekunobhadhara vamwe hafu zvina palastibeki but ndakavataura kuti munhu wese unenge achisaina wakapuwa mari yacho vakasaina ava vatinoziya lastibeki vasina kupiwa takuvasainisa mapepa anongara nerisiti yake kumba kuitira kuti kana vamwe navo vava kunzvimbo dzavo unoziva kuti une chikwerendo uyu nokuti marekodzi anenge ariko kwapiwe.
Asi mari yacho iripo here kuhurumende mai mahofa nekuti hurumende yanga ichimbotika zvinenge zviri kurema?
Dai mwanangu wakamboiwana iwo hurumende inenge yakaunganidza kuita gomo kuti inongomirira kuti chana wakati we convince government to pay and they will pay. There are a lot of things zvinoitika kaa kuti mari dzinobva kupi dzinopinda mugovernment saka ndopanoonekwa ipapo kuti tiri kuvabhadha hafu saka tavabhadhara hafu yevakasara tozopedza imwe hafu. That's how we run our government.